This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 26 2012.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa www.studio7news.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoemba kuti zuva renyura nhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitei zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano revashandi reZCTU rinoti Zimbabwe haifaniri kuenda kumusangano weAll Stakeholders Conference, asi kuti inofanira kuti iite referendum yegwaro rebumbiro.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokumbira dare redzimhosva imwe nguva yekuti vatare zuva richaitwa sarudzo dzemabielections mumatunhu matatu ekumatebeleland.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvoungana mangwana kuMaryland pamunamato wekurangarira mabasa akaitwa naambuya Vesta Stole, mudzimai wamushakabvunda vaningi Stole avo vakashaya nemusi wechina chapfuura kuno kuAmerica.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mutungamiri weZimbabwe wechidiki Tatenda Christian Rusere anoti vanoita zvematongerwo enyika vanofanira kusimudzira vechidiki kuti vakwanise kuva vatongi vemangwana. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusangano wePeace Crusaders Conference wange wakarungwa nesangano reZimbabwe Peace Project wekucherechedza zuva rerunyararo pasi rose kana kuti International Peace Day, Rusere ati vechidiki vanoita nemakurukota anongotaura kuti vechidiki ndivo vatungamiri vemangwana, asi pasina zvaari kuita kuvasimudzira.
What we do not want is for politicians to use their platform to say, you know, children are the leaders of tomorrow, children are the future. We are saying enough of the flattery, enough of all those good words that will make us feel good, and yet in the end we don't get anything out of it.
Ati vatungamiri vehurumende pamwe nevamwe vezvimatongerwo enyika vanofanira kutsigira paramende nemakanzuro evechidiki nekuvapa unyanzvi kuti vakwanise kuva vatungamiri vemangwana vane hungwaru. Mumwe wemasachigaro eboka riri kuongorora mashandiro ehurumende yemubatanidzwa reJomic, amai Priscilla Misaera Mbwemushonga, vaudza vechidiki vapinda mugungano iri kuti vanofanira kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekupinda musarudzo, nekuti izvi ndizvo zvine ramangwana ravo. Vatiwo vechidiki vanofanira kutaura nevabereki vavo nevatungamiriri munzvimbo dzavanogara vachivaudza mararamiro avanoda kuita. Vatiwo Jomic yakazvipira kuronga musangano pakati pevechidiki nevatungamiri vehurumende yemubatanidzwa. VZPP vatorawo mukana uyu kupa mubayiro kune avo vakakunda mumakwikwi erendedzero dzerunyararo kana kuti Peace is a Competition ayo akaitwa nesangano iri kubva mukutanga kwegore rino. Memory Gutsa wekumasembura Secondary School kumashonaland Central ndiye atora mubayiro wekutanga wemazana matatu emadhora. Elanda Ngwenya wekubatana hai kukwekwe ndiye awana mubayiro wechipiri wemazana maviri emadhora. Star Ben Saundo wekune Gomo Secondary kuguruve ndiye atora mubayiro wechitatu wezana ramadhora. Gutsa anoti murondedzero make akanyora nezvemhirizhonga yakaitika munharaunda yaanogara.
Ndakanyora about chiefs or people vanorwira maboundaries land vachikwadzana vachiurayirana naizvozvo.
Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vati makwikwi erendedzero achaenderera mberi sezvo vechidiki vakafarira zvikuru.
Izvi tiri kuzviwana zvikuru panyaya yekuti kana tiri kuita ongororo ine chekuita nemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyu, tinoona vechidiki varivo vanoshandiswa nevematongerwo enyika kuitira kuti vavaitire basa iri. Saka tiri kuti kana vechidiki vakange vari kuziva kuti izvozvo zvinhu zvakaipa, vanogona kuzozviramba mune ramangwana.
Zuva reInternational Peace Day rinocherechedzwa pasi rese musi wa 21 Gunyana kurangarira avo vanoita mabasa ekupedza hondo nekuunza runyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano revashandi rezCTU rinotungamirwa navaJoji Ngiwane rinoti zvanga zvakakosha kuti vari kutungamira urongwa hwekunyora kubumbiro idzva vaendese gwaro iri kureferendum risina kuenda kumusangano weSecond All Stakeholders Conference, sezvo danho iri risina zvizhinji zvarinobatsira nazvo vana veZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti chirongwa ichi chakagara chatangwa nenzira dzisina kutsarukana, sezvo chakatorwa nevezvematongerwo enyika vakachiita chavo vachisiya veruzhinji avo vanoti vari kushandiswa nenzira dzisina kunaka nevezvematongerwo enyika. Sangano iri rinoti harisi kuzowana chekuita nemusangano weSecond All Stakeholders Conference, sezvo risina kumbobvira rapindawo muchirongwa ichi kubva pachakatanga. Vamoyo vanoti wechibvumirano cheGlobal Political Agreement kana kuti GPA hachina zvachinotaura zvakajeka pamusoro pezvinofanirwa kuitwa kumusangano mukuru uyu. Vatiwo vanotyirawo kuti kunogona kuita mhirizhonga kumusangano uyu. Tabata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Vangangoita zvavo vanota kuungana vachitambisa mari, asi isisu hatizojoini musangano wakadaro nezvikonzero zvokuti nguva yapfuura tamboona musangano yakadaro ichikanganisika vanhu vachiita zvezvibhakera zvokurwa. Chechipiri, maonero etu ndewekuti maZimbabwenzi angatifanira kumbopiwa mukana asiri maactivist emapolitical parties. Tiri kuti referendum yange iri nani tojamba stakeholders conference, nekuti patakabva kusaina this GPA by the three political parties pane zvakawanda zvavakatadza kuita zvavakatenderana. Saka tiri kuti hapana chakashata kuti vatenderane kuti stakeholders conference inogona kucreata kurisa kuzitadza kuwirirana. Hatingaendi here kuvanhu generali kuruzhinji kuti vanhu vavhote yes or no kuti this negotiated document document yakanaka. Saka nezvikonzero izvozvo tiri kufungidzira kuti sevashandi hatigoni kuparticipata, asi zvinenge zvabuda ikoko kana zvakanakira vanhu ichazvisapota.
Gwaro ramuri kuti muri kutsigira igwaro rakaburitswa nemapato ezvematongerwo enyika, amuri kuti havana kuita zvido zvevanhu. Munozotsigira sei gwaro iri?
Tinoritsigira gwaro iri nekuti vari kutaura kuti vakatora maviews anobva kuvanhu, ende vanhu vakawanda ivavo vanenge vari vashandi kana kuti nhengo yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Vanenge vapa pfungwa yavo vari kumaplatforms akasiyana siyana. Vakatora maviews akadaro vakavainterpreta ivo nenzira imwe, vari kubvuma kuti takachinja zvakabva kuvanhu patakanegosheta. Asi kuriongorora dokumenti takariona kuti rakatisiyanei nedokumenti riripo iyo zvino. Tihangoti rakatisiyanei ende riri nani nedokumenti riripo riri kusenzeswa iroro. Saka tiri kuti idokumenti tingangoshanda naro zvisingarevi kuti rakatonakisisa, asi idokumenti ringangotora nyika kuiendesa pamberi kuti tiite referendum tozosvika kumaelections.
Vanga vari munyori mukuru wechikwata cheZCTU chinotungamirwa navaJoji Ngiwane vaJafet Moyo vari parunare muHarare.
Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti munyika maitwa gungano reAll Stakeholders Conference murunyararo uye referendum yebumbiro remitemo. VaZuma navaMugabe vakasangana nezuro kumucheto wemusangano wechimakumi matanhatu nenomwe kana kuti 67th session weUnited Nations General Assembly muNew York muno muAmerica. VaZuma vakataura kumusangano weUnited Nations uyu nezuro uye vaMugabe vari kutarisirwa kuti vachataura nhasi manheru ano. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vaMugabe vakaudza vaZuma kuti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka uye vari kuzadzikisa zviri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement kuti paitwe sarudzo nekuchimbidza. asi vamwe vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka muhurumende yemubatanidzwa. Svondo rinouya parikutarisirwa kuti pachamuka rimwe bopoto pakati pezanupf nemdc panopera temu yemagavhuna akasarudzwa navamugabe vachiita zvehumbimbindoga makore maviri apfuura. Chipangamazano chavazuma muzvare lindi wezulu vanoti ichokwadi kuti vazuma vari kuda kuti referendum iitwe nechimbi chimbi, uye vanoti nhumwa dzavo dzichaenda kuzimbabwe all stakeholders conference isati yaitwa. Tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira muzvare Gladys Hlatywayo kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kutaurwa navazuma izvi zvinhu zvakakosha zvisingabviri, nekuti tikatarisa isu hurumende yemubatanidzwa, chimwe chiri kunyanya kutarisirwa pahurumende yemubatanidzwa inyaya yebumbiro. Bumbiro idzva iri chimwe chinhanho chakakosha takatarisana nekuti Zimbabwe ibude mumatakanyanya atakaona mumakore gumi apfuura. Naizvozvo kana tisati takwanisa kuita kuti tive nebumbiro ridzva, ndinoona sekuti tinenge tisina kuzadzikisa chibvumirano chakaitwa musi wa15 September mugore ra2008. Saka vazuma vanofanirwa kutonyatso kukohomedza kuvakuru veinclusive government kana kuti hurumende yemubatanidzwa kuti vange vachienderera mberi nekuita second all stakeholders conference kuti tive nebumbiro nyuwani kana kuti tive nebumbiro idzva muno muZimbabwe.
Pane kunetsanawo kwakanyanya panyaya yesecond all stakeholders conference. Semaonero enyu, vazuma vangabatsira here apa kuti zvinhu zviitwe murunyararo?
Ndinoona kuti vazuma ndivo vangatotibatsira zvakanyanya munyaya yesecond all stakeholders yatakatarisana nayo, nekuti mukatarisa imi mune makakatanwa muhurumende yemubatanidzwa uye zvine mamwe mastakeholders ari kunze kwehurumende yemubatanidzwa vakaita secivil society. Makakatanwa achibvira panyaya dzecondent kana kuti zvatingati zviri mubumbiro, nekuti ZANU-PF mushure mokunge COPAC yabuditsa draft rayo rebumbiro, takaona kuti ZANU-PF yakanogara pasi ikauya ne 266 maamendments ari anova ari kurambwa nevamwe vavo muhurumende yemubatanidzwa uyezve nevanhu vakawanda vecivil society. Saka tinoona sokuti tikatarisa zvakare kumashure kwakaitwa first all stakeholders, tinoona kuti vanhu vezanupf vakauya vachida kurwisa vamwe mastakeholders akanga ariko kufirst all stakeholders conference, vakatobata matemo vachitinetsana nevanhu, vanhu vakatombotiza asi process yakazoendera zvayo mberi. Saka ndinoona sokuti vazuma vanofanira kuona kuti facilitation team yavo vana Lindi weZulu vange vari paground.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira muzvare Gladys Hlatywayo vari parunare muHarare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakumbira zvedare repamusoro kuti vambomire kutara sarudzo dzedare reSenate, dzeParamende uye makanzuro dzisina vanhu kana kuti mabuy elections kupera kwemwedzi uno sezvavakanga vambovimbisa. Mwedzi wapera vamugabe vainge vakumbira mwedzi zvichireva kupera kwagunyana kuti vange vatara mazuva esarudzo, asi vave kuimba rumwe rwiyo. Mumapepa avo apiwa magweta evakakwidza nyaya iyi kudare uye vaive nhengo dzeparamende vaAbednego Bebe, Vanjabuliso Mguni navanomeni Mpofu avakamiswa kuve nhengo dzedare reparamende muna 2009 mushure mekudzingwa muMDC inotungamirwa navaWilson Ncube.
Vamugabe vakakwidza nyaya yekudare repamusoro-soro reSupreme Court vachipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro muBulawayo reHigh Court wekuti vatare mazuva ekuti paitwe sarudzo kuLupane Nkai East neBulilima East mukati memazuva 14. Dare reSupreme Court rakadzora nyaya iyi kudare reHigh Court uko kwakapiwa vamugabe mukana wekuti vapiwe nguva vekuti vambofema vasati vatara zuva iri kusvika kupera kwagunyana. Asi nhasi magweta avamugabe azivisa kuti vamugabe vave kudazve kuti vapiwe kusvika musi wa31 kurume gore rinouya kuti ringe riri zuva ravachange vachitara zuva resarudzo. Magweta evamugabe anotiwo nyika haina kugadzirira pari zvino uye hapana mari yekuita sarudzo idzi. Gweta revatatu ava muzvare Beatrice Mutetwa vatenda kuti vapiwa mapepa aya nhasi uye vati vachiri kuanzvera.
Gurukota vakatarizwa kushanyirwa kwenyika vaVolta Mzembe vanoti nyika iri mushishire kugadzirira musangano mukuru weUnited Nations World Tourism Organization uchaitwa kuVictoria Falls muna Nyamavhuvhu gore rinouya. VaMuzembe vari muNew York umo vari kuita misangano yekukwezva vashanyi kumusangano mukuru uyo. VaMuzembe vanoti vari kushanda nesangano reZimbabwe Tourism Authority mukedza kukwezva vashanyi vemuAmerica kuti vashanyire nyika. Nyika dzakaita seCanada dzakazivisa kuti hadzisi kuzoenda kumusangano uyu nekuti hadzisi kufara nekugadzwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, saTourism Ambassador nesangano reUnited Nations. Asi vaMuzembe vanoti izvi hazvisi kuzodzora kuenderera mberi kwemusangano mukuru uyu uyo uchaitwa neZimbabwe yakabatana neZambia. VaMuzembe ndiwo mutungamiri weAfrica Travel Association Paris zvino. Marvelous Mfanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvavari kuronga.
Nini na minister weZambia shange tichizotaura nezvetiri kugadzirira. Ini sa chairman president weATA wacho ndini chavhura musangano wacho. Mai Masebo kuZambia, counterpart wangu kuZambia, ndiwo chataura nepatava nenyaya yegadziriro yemusangano mukuru uyu wetinawo gore rinouya. Ndoda kumboisa musangano uyu pauzima pevana veZimbabwe. Kuno kwatiri kuno kuNew York tiri ku General Assembly ye United Nations. Ndo zimai rama bad to akasiana siana anosevenza under iro akaita sana UNWTO. Vana vave General Assembly yetirikuita kunoko vanoitawo ma General Assembly avo gore negore. Yedu yekutourism tinoita after 2 years. Isu tiri member imomo dzesociety tinosvika 186 countries. Zvinoreva kuti mukana unogona kupuwa nyika kuti ihostem musangano mukuru wakaita souyu wezimaira simudza mapresidenti ese pasi rese vari kuno. Mangwana ndo basa rangu iroro ini na Mai Masebo kuZambia kundoisa pauzima nomutangariro nomupfungwa dzemadelegates namamapresidents vabvuma kuuya kuti chetinoda kuita tinoda isu iroyal wedding nepasi rese Zimbabwe neZambia ichiita muchato chapter 37 nepasi rese.
Tinoona kuti pane dzimwe nyika dzanga dzichitidzwa dzisi kufadzwa kuti musangano mukuru uyu uri kuitirwa muZimbabwe gore rinouya. Makwanisa here kuwanikwa muchitaura nenyika idzo dzikudzinyengetedza kuti dziuye kumusangano weUNWTO gore rinouya?
Handinyatsoziva kuti nyika dzipidzo dzinokuti patakaenda tichindoshambadza Zimbabwe neZambia senyika mberi dzataida kuti dzizoita mutambo mukuru uyu wegore rinouya weUNWTO General Assembly. Hapana kana kuwanikwa kana hani nyika yakapokana nazvo. Saka takawana yetinoti global or universal endorsement yokuti Zimbabwe neZambia ndizinofanira kuzoita musangano mukuru uyu. Takangozoona tati fambei pakagadzwa President Corona yokushambadza pasi rese bazi rokushanya nokushanyirana iwo na President Sata. Ndo pakaita sokuti Canada pakanyikei. Asi takazinda ku Spain tikandopinda musangano navo wavairakidza kuti hapana chavari kupokana nacho.
Vanga vari gurukotaro zvekushanyirwa kwenyika vaVolta Mzembe vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
Munamato wekurangarira Ambuya Vesta Stole, mudzimai wamushakabvunda vaningi Stole avo vakashaya nechina svondo rapera uri kuitwa mangwana muSilver Spring, Maryland. Munamato uyu uchaitirwa paChrist Congregational Church kutanga na 5:30 p.m. kusvika na 7 p.m. Mangwana akare vanhu vachange vachionekana nemutumbi wemufi kubva na 2 kusvika na 4 p.m. wozoona zvakare kubva na 7 kusvika na 9 p.m. Mutumbi waAmbuya Stole uri kutarisirwa kusimuka muAmerica nechishanu kuitira kuti vanovigwa kumusha kuZimbabwe.
Mashoko ekunyaradza mhuri yekwaStole ari kuramba achiuya. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica uye zviri nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai zvatumira mashoko ekunyaradza mhuri yekwaStole. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 navaJames Charlie veDallas Branch vakamirira mamwe mabranch eMDCT. Vachale vanoti bato ravo riri kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaAmbuya Vesta Stole. Vanoti Ambuya Stole mumwe wevanhu vakarwira hondo yerusununguko nekudaro vanofanirwa kupiwa chiremekedza. Vati womufi acharamba ari gamba muhana dzevanhu vakawanda.
Mugwaro rimwe chetero ravatumira vachali vanotiwo vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwa senator wechipinge vaJosiah Mukairimbi. Vachali vati apo nengo dzeMDCT dziri kuchema kushaya kwavarimbi, nengo dzeMDC muAmerica dzinofanirwa kuziva kuti bato ravo rakava nemunhu akashanda zvakaomarara mukuva neZimbabwe yatinayo nhasi. Vachali vanoti nengo dzebato ravo muAmerica dzinotumira mashoko enyaradzo kumhuri yavarimbi kudunhu ravaimirira pamwe neutungamiri weMDCT muZimbabwe. Varimbi vari kuradzikwa mangwana kuchipinge.
Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pa shortwave.
Vagari vemamutare vari kunyunyuta zvikuru nekusabatwa zvakanaka kwavanoti vari kuitwa nevane motokari dzinotakura veruzhinji. Vagari ava vanoti mangwanani oga oga vanosiyirwa panzira nedzimotokari idzi, vobvisa zvakare imwe mari yekuti vakwanise kupinda muguta munovamwe vanoshandira. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Vanotakura veruzhinji mamutare havazi kutakura vanhu vachivasvitsa muguta kamwe chete. Izvi zviri kunyanya kuitika kuvagari vanogara mumisha yedanga mvura nehobhouse. Vatyairi ava vanotakura vanhu vachivasvitsa pamusika mukuru wemabhazi wesakubva, vobva vaburutsa vanhu. Mushure mekuburutsa vanhu ava, vanotanga kutakura zvakare vanhu kubva pamusika wesakubva uyu vachienda navo muguta vachivabvisa imwe mari. Izvo zviri kudhurira vanhu vakawanda. Munyori wesangano revagari vemamutare recombined mutare residence and ratepayers trust vaDavid Mukunda vanoti zviri kurwadza vagari vakawanda kwazvo zvekubhadhara kaviri parwendo rumwe chete. Vatiwo izvi zviri kupa kuti vazhinji vanonoke kumabasa avo muguta. Vamukunda vanoti sesangano revagari vemamutare vaisa chichemo kuvakuru vesangano rezvevanotakura veruzhinji reZimbabwe Stage Carriage Association ZSCA kuti nyaya iyi igadziriswe asi hapana chabuda. Rwendo rwokupinda muguta runoita maranzi mashanu ekusouth Africa kuenda kubasa nekudzoka zvichiita dhora rimwe chete rekuAmerica.
Isu sevanotungamirira combined mutare residence wanhu ispecially kudanga mvura, they are complaining kuti vemakombi makuseni vanodedzera musika, asi iyewo makombo acho aine permit yekubva kudanga mvura kuuya kutown street. But makuseni vanodedzera chimusika, then 8 o'clock votanga kudedzera town, of which vanhu vanonga kubasa. Vamwe vanotanga basa half 7, anenge afanira kusvika kubasa kwake probably na 7 o'clock, then iye akusvika kuma past 8, zvakumaafekta manje kubasa kwake. So isusu we are saying, in fact takasangana na Binaliat tikakurukura naye ende iye akati hapana chaari kuziva.
Vamukunda vanoti chimwe chiri kurwadza vagari inyaya yekuti vemakombi ava vane mapemiti anovati vatakure vanhu vachivasvitsa muguta parwendo rumwe chete, izvo vasiri kuita.
So isusu is combined mutare resident hatizousiya zvakadaro. We have to engage the executive. Tava engage tikaona kuti havasi kurisponda, then takuenda kuvanhu manye tinoona kuti rotator sei.
Sachigaro weZimbabwe Stage Carriage Association vaBinaliad vanoti havazi vose vane makombi vari kuita tsika yekubiridzira vagari vemuguta. Vayadhi vanoti vachaita musangano nemusi wechishanu nevamwe vavo vane motokari dzinotakura veruzhinji kuitira kupedza kusanzwanana kuri pakati pevagari nevaridzi vedzimotokari dzinofamba neveruzhinji. Mutauriri wemapurisa Inspector Enoch Chishiri vanoti havazi muguta pari zvino nokudaro hapana zvavanokwanisa kuita kudzamara vadzoka. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvichanetsa kuti mapurisa apindire mugakava iri sezvo vazhinji vavo vachipiwa chioko muhomwe nevatyairi vemakombi. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa maitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe panyaya yemabai elections avari kuramba vachida kukumbira nguva kumatare yekuti vatare mazuva esarudzo idzi.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu dzinovaka muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panamba inoti 1202465 0318 muchitiudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kuenda pa web pedu pa www.studio7news.com, moenda pakanza live talk, mofona international access code yenyu pa namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika.
Sangano rinotungamira nhabvu reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA riri kutsvaga zviuru mazana mashanu zvemadhora kuitira kuti chikwata chenyika chemaWarriors chikwanise kunotamba mutambo wacho weAfrica Cup of Nations wekugumisira neAngola musi wa14 Gumiguru. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chikwata ichi chichatamba neAngola musi wa14 Gumiguru mumutambo uchabuditsa pachena kuti maWarriors achakwanisa here kuenda kumaAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuSouth Africa munandira. Mutungamiri weZIFA vakati bedhuwe vanoti pari kudiwa mari inoita iyo zviuru mazana mashanu zvemadhora kuti Zimbabwe iende kuRwanda kunotamba mutambo wakakosha uyu.
Our aim is to raise 500,000 and it's not after Angola, it's before Angola.
VeZIFA vabimbisa kupa vatambi weMaWarriors mari inoita iyo zviuru zvishanu pamutambi wega wega kana vakakunda Angola. Vatiwo vachavapa zvimwe zviuru zvishanu zvemadhora kana chikwata ichi chikakwanisa kukunda nekuenda kuSouth Africa. Izvi zviri kureva kuti mutambi wega wega achawana mari inoita iyo zviuru gumi kana maWarriors akakwanisa kurirakasha Angola. Pamusoro pemari iri kuda kupiwa vatambi kana vakunda, VeZIFA vari kudawo mari yekubhadhara ndege pamwe nemari yekupa ivo vatambi kana vari mukamba ivatambi yekushandisa pamusoro peimwe yevatambi yongopinda munhandare chete. Vatambi ava vachada zvekare kubhadharirwa pavanenge vachigara nemotokari dzavanenge vachishandisa kuenda kunhandare apo vanenge vachigadzirira mutambo uyu vachiri muZimbabwe. ZIFA yaumba komiti yavapa basa rekuunganidza mari iyi iyo inofanira kuvepo mukati memasvondo maviri anotevera. Mumwe wevari mukomiti iyi vaDesmond Ali vati ivo hazvisi nyore kuti vakwanise kuunganidza mari iyi vachatarisa mazuva avapiwa kuita izvi, asi vati vachaedza nepose pavanogona kuti vaone kuti mari iyi yawanikwa.
We left with 2 weeks and there will be 90 minutes of hell, but I think it's important that we give our guys all the support that they need and especially we assure you that as a committee we need to get to the goal of raising that money, the 500,000.
Komiti iyi iyo iri kudaidzwa kunzi Muzansi 90 ine vanhu vanosvika makumi maviri nemumwe chete vanosanganisirawo vanozivikanwa munyaya dzenhabvu vakaita sava Maxwell Mugabe, vaOmega Sibanda, vaNathan Shoko, vaGeorge Manyaya, vaBernard Gwarada pamwe navaSimeon Jamanda. Komiti iyi ichange ichitungamirwa nemubati wehome weZIFA vaElliot Kasu. Vadhuve vati komiti iyi yapiwa zita rekuti Muzansi 90 nekuti chikwata chemaori chasara nemaminitsi anokwana iwo makumi mapfumbamwe chete kuti chikwanise kuenda kumaNations Cup kuSouth Africa inove nyika inochevedzwa nevamwe kuti Muzansi. Vadhuve vanoti hurumende haisi kubatsira vemitambo sezvinoitawo hurumende yedzimwe nyika kune avo vanenge vachimirira nyika mumitambo.
I would like to say government has let us down. This government of 3 year heads, they've let us down because this is a national association. Angola, Nigeria, South Africa, Zambia, across here, they are all funded by their governments. So what is wrong with ours here? Something is wrong.
Manager weMaWarriors vanyika chifamba vati vari kufara zvikuru nemari yavavimbiswa, vati vacharwisa zvakasimba kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Chikwata cheZimbabwe chiri kupinda mumutambo uyu chakatungamira 3-1 zvekuti chiri kungoda kuita mangange kana kukundwa 1-0 kana 2-1 kuti chikwanise kunosangana nedzimwe nyanzvi dzenhabvu muAfrica. Asi chikwata ichi chikadamburwa 2-0 chinenge chabuda sezvo Angola yakanwisa chibodzwa apo yakauya kuZimbabwe. Chikwata ichi chiri kuda zvakasimba kuenda muAfrica Cup of Nations mushure mekutadza kuita izvi muna 2008-2010 pamwe na 2012. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael mune dzimwe nhau dzemitambo. Dynamos yakundwa neChicken Inn 1-0 kumutambo watambirwa kuBaba Fields, kuchiti Highlanders yakunda Wange 1-0. Capes United ichikunda Blue Rangers 2-0. Sezo nguwe dea pira, rigeti mbotari samsore inao zvakare.
Sangano rewa shandi rezep city yurunoti Zimbabwe haifaniro kuenda kumusangano we All Stakeholders Conference asi kuti kuita referendum yegwaro rebumbiro remitemo.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokumbira dare redzimhosva imwe nguva yekuti vatare zuva richaitwa sarudzo dzemabaielections matatu ekumatebeleland.
zvizvarwa zveZimbabwe zvoungana mangwana muMaryland pamunamato wekurangarira mabasa akaitwa naambuya Vesta Stole. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana uye musakangana kuteerera chirongwa chedu cheStudio 7 Live Talk nhasi na 8:30 p.m. anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri nichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Gandem.